WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Iyo tinononge kunenge kwakubhadhariswa kaviri kwavanenge vachitswa, saka tinofunga kuti ivo vanofanira kunge vachibviswa pavanhu ivavo vanozobhadhara mari dzete dzatingati dzeaccreditation, nekuti vanhu ivava vanenge vachiita basa rakanaka chaizvo rekuvandudza basa riri kuitwa necommission rekuvandudza kupa nhau kuvanhu vese, saka kuvabhadharisa kunenge kwakuvaremedza zvekare.
Masangano eElection Resource Center ne Zimbabwe Election Support Network anokurudzira kuti vatori venhau vasaisirwa zvipinga mupinyi mubasa rekuongorora sarudzo.
Chirongwa cheengagement nereengagement chakatangwa nacomrade ED Mnangagwa, president weZimbabwe. Ndicho chaiudha maresults. Takaona isusu kuti kuendo kwavakaita kuBrussels kwatotipa maresults quickly, instant results.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels rwatotanga kuunza mapudzi.
Hapana chakabuda, totokatamadzwa kutoshamisika kuti vaMnangagwa vari kupemberera nyaya yevanhu vakabviswa pamasanction.
Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana chakabuda chinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe.
Vaisa masanctions pamabhenki maviri eRussia. Mabhenki yavo mabhenki mahombe chaiwo ane maassets anopfuura 80 billion. Saka that means kuti mabhenki wavo hachakwanisi kuita business neAmerica.
America inotemera zvirango paRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anoti vatori venhau vanofanirwa kupiwa mukana wakasununguka kuti vaite basa ravo zvakanaka panguva yesarudzo. Masangano aya anoti vatori venhau vane basa guru musarudzo dzejekerere, vachiti havafanirwi kuomeserwa kana kuisirwa zvipinga mupinyi mukufamba kwavo vachiita basa. Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vaudza Studio 7 kuti semuenzaniso sangano reZimbabwe Media Commission rinobvisiswa mari gore roga roga, asi kana nguva yesarudzo yasvika vanonzi vabhadhare zvemari kuti vaongorore kana kutapa nhau dzinobatsira vavhoti panguva iyi. VaBobo Sibunu vanoti zvinhu zvakadai zvinokanganisa mashanduro evatori venhau nemasangano avo. Tikatarisa panyaya dzokunyoreswa kwevatori venhau, chii chamunotarisira, chii chamuri kuda?
Ndofunga pakunyoreswa kwevatori venhau, tinoona kuti tine boka rinonzi reZimbabwe Media Commission rinovati pagore roga roga vane mari yavanofanira kuti vange vachibhadhara. Kana vachizenge vakuuya zvekare pakuongororwa kwesarudzo vachizoitawo maobservers, kana kuti vachida kuti vange vachipa information nenhau dziri maringe nesarudzo, vanozozi vabhadhare zvekare imwe mari. Ivo tinoona kunge kunenge kwakubhadhariswa kaviri kwavanenge vachitswa, saka tinofunga kuti ivo vanofanira kunge vachibviswa pavanhu ivavo vanozobhadhara mari dzete dzatingati dzeaccreditation, nekuti vanhu ivava vanenge vachiita basa rakanaka chaizvo rekuvandudza basa riri kuitwa necommission rekuvandudza kupa nhau kuvanhu vese, saka kuvabhadharisa kunenge kwakuvaremedza zvekare. Tinotarisira zvekare kuti vanhu ivavo vanenge vachizonge vachitarisa nyaya dzesarudzo vari vatori venhau vagone kuenda mune yatingati training muchirungu, kana kudzidziswa nyaya dzesarudzo zvekare kuti vavandudzike pabasa ravo ravanenge vachiita panguva dzesarudzo.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, chii chamusiri kufara nacho, chamungati chisingakufadzii kusvika pari zvino, chii chamunoda kuona chichigadziriswa nekukurumidza?
ndinofunga kuti panguva ino munyika nzvimbo dzakawanda kwanga kuri kunaya, saka nekuda kwaizvozvo dzimwe nhambwe vanhu pavakanga vachienda kune dzimwe nzvimbo, vanhu vakanga vakawandawo mvura, vanhu vakanga vari vapinda muminda yavo vachimhanyidzika mhanyidzika kuti vakande mafetereza avo maminda. Saka nekuda kwaizvozvo boka rinoita zvesarudzeni rinogona kunge rakapotsana nevamwe vanhu, saka kureva kuti panofanira kuti patariswe kuti pangadzokorodzwe here kune dzimwe nzvimbo, nekuti kune dzimwe nzvimbo zvekare dzisina kutosvika nyaya iyi kana kuti information iyi haina kunyatsosvika zvakanaka kuvanhu. Saka chinhu chiri kutibata chaizvo kuti vanhu vakawanda havana information, kureva kuti nesuwo tine basa, komishoni yedu ine basa, vemapolitical mapato ezvematongerwo enyika vane basa ravanofanira kuti vange vachiita kuti vanhu vange vachiwana information nekunge vachizonosvika kumaregistration centers aya. Mazuva avari kugara pane dzimwe nzvimbo anoita mashoma, nekuti pavachashambadza kuti tiri pano musi uchazongovachirejista kuvhota, mazuva avari kupa dzimwe nguva vanenge vari panzvimbo imwe chete kwemazuva maviri, vamwe vane panzvimwe nzvimbo vanenge vari kwezuva rimwe chete. Asi akureva kuti vamwe vanhu havasi kuwana mukana wakafanira kuti vange vachikwanisa kurejista kuvhota. Kune nzvimbo dzine vanhu vakawandisa yatingati voting age population muchirungu, iyeye nzvimbo idzodzo dzine vanhu vakawandisa vekuti vanofanira kunge vachiwana mukana wakati kurei, kuwana mazuva akati wandei kuti vazokwanisa kuwana mukana wokurejista kuvhota. Unozoona kuti nzvimbo dzavakapa kunzvimbo idzodzo mazuva vanenge vakapa anenge ari mashoma, kureva kuti mukana wevagari vemunzvimbo idzodzo unobva wadimbuka kuti vakwanise kuwana mukana wokurejista kuvhota. Saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuona zvinogona kuve matambudziko atingati tunoichira kuti anga achigadziriswa mukufamba kwebasa riri kuitwa panguva ino.
Mukushanda kwamuri kuita uku, muri kushanda pamwe chete here nezek neregistrar's office, vari kunzwisisavo here zvichemo zvenyu?
Ndinofunga kuti neZimbabwe Electoral Commission tangatisha padanho irori reregistration nekunge tichipawo information kuvanhu tangatishanda chese zvakanaka. Zvinhu zvanga zviri kutiratidza kuti hazvine kwazviri kuenda, asi chatiri kuchiita nacho ndechekuti ndofunga tanyora zvetsamba dzakati wandei kuti vana veZimbabwe kunyanya vechidiki havana zvitupa, asingati maidentity documents anoita kuti vakwanise kuaccessa voter registration, nekuti chitupa chimwe chechimwe chinonge chichitarisirwa. Saka tiri kuona kuti vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wekutora zvitupa. Tichitarisa nyaya yecovid yakaitika makore maviri apfuura aya, nyika yanga yakavharwa zvekare kwamudziti kwachona kunotoreswa zvitupa, ukaenda mitsara inenge iriko inenge yakakurisa, pazuva rimwe chete vanogona kupa zvitupa 20 kana 30 kana 50 vari kunyoresa vanhu. Saka izvozvo zviri kuita kuti vechipiki vakawanda vashaye mukana wekunge vachikwanisa kunonyoresa kurejista kuvhota. Saka kushanda kwacho tikuona kuti hapana kushandika kwakanaka, kunyange zvazvo haya ari mapoka anofanira kushanda akazvimirira ega, asi vanhu ava vari kushandira hurumende imwe chete. Saka basa ravo rinofanira kunge richiti atingati complementarity muchirungu, kushandira pamwe chete nekuona kuti zvii zvatingaita kuti tivandudze basa revamwe vedu kuti rivarerukirewo. Ava vachiona kuti zvii zvatingaite kuti tirerukire vagari vemunyika yedu kuti vakwanise kuwana kunorejista kuvhotawo, sezvo chiri chihoyiro kana kuti chiri chinhu chinopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti munhu wese ane kodzero yekunge achirejista achizonopinda musarudzo dzinenge dzichiitwa munyika. Saka zvitupa taona kuti paita dambudziko, paita mukaha mukuru uripo apa unoti ugadziriswe nevanhu vekwaregistra general.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels zvandira pera rwakabudirira zvikuru mukuunza Zimbabwe pajoni yenyika dzekunze. Vachinyora paTwitter pavo nezuro, vaMnangagwa vakati zvakaitwa neEuropean Union nezuro zvekubisa zvirango zvakanga zvatemerwa mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda naAmai Grace Mugabe ndechimwe chiratidzo chezvinhu zvakanaka zvakabuda murwendo rwavo. VaMnangagwa vanoti kutaurirana nedzimwe nyika kucharamba kuchienderera mberi. Sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vanhu veZimbabwe vanofanirwa kutenda vaMnangagwa nebasa guru rekutungamira nyika zvakanaka ravari kuita.
Chirongwa cheengagement nereengagement chakatangwa naComrade ED Mnangagwa, president veZimbabwe. Ndicho chaiudha maresults takaona isizi kuti bwendo kwavakaita ku Brussels kwatoti pama results quickly instant results taona isizi kuti vachiwenga general chiwenga VP nava Swanda vatobviswa pama sanctions ne European Union with immediate effects
saka sokuona kwenyu zvinoratidzei izvi vacharumbira
zvinotaridza izvi kuti mutungamiri wenyika kombeti Idi Mnangagwa haasi munhu unopesiwa zvinhu zvaanoziva kuti hazvina chazvinomupa nyika yeZimbabwe inofanira kufara nhasi chitenda zvikuru basa riri kuitwa nakombeti Idi Mnangagwa VP Chiwenga navaSwanda vaVelario vabvisiwa pamasanction aiwa tinopembera zvikuru tichiti pamberi neiri re-engagement tiri kuzoona isu kuti Zimbabwe inovakwa nevene vayo nyika inovakwa nevene vayo stone upon stone, brick upon brick. Tiri kufamba, ziri kuita, tinozvitenda zvikuru. Naizvozvo tinoti aiwa, mutungamiriri ndiye watinaye, anotipa zvatinenge tichitarisira panguva yazvo. Aiwa, basa riri kufambisiwa chaizvo. Na president weZimbabwe, tinozvitenda zvikuru.
Avo vange vari sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America, vaRegis Charumbira, vari parunare kuCanada neStudio 7. Asi sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti rwendo rwaBamunangagwa rwakabudirira nekuti rwakapa vaMunangagwa neshamwari dzavo mukana wekutambisa mari yezvizvarwa zveZimbabwe vachitenga zvinhu zvemudzimba dzavo. Tabata vadzokora tikavabvunza kuti hapana chavanoonawo here chakanaka chakabuda murwendo rwaBamunangagwa.
Hapana chakabuda. Toto kashamadzwa kutoshamisika kuti vaMunangagwa vari kupemberera nyaya yevanhu vakabviswa pamasanctions. Dai vatombotanga vatenda kuti zvavanositaura zviya kuti masanctions anokonzerwa nanangana nananhingi vabva vatoona kuti hatinei nemasanctions. Masanctions anoiswa nevanhu vanoaisa vachivabvisa ndivo zvakare zvisinei nemusangano weCCC. Asi nyaya yatoda kutaura ndeye kuti zvinotoshamisa kuti munhu waPresident anofarira nekupemberera zvinhu zvakadaro izvozvo agototaura kuti re-engagement yavo iri kuputirira. Isu kuputirira kwe-re-engagement tinokuona neugaro hwevanhu huchienderera mberi, zvipatara zvichivakwa, zvikoro zvichivakwa, vanhu vachitanga kubhadharwa, mari dzichipinda mumabhengi, upenyu hwevana weZimbabwe huchitanga kubudirira, hwotochinja, ndokuti munhu azouya pamberi pevanhu achitaura kuti re-engagement policy yabudirira. Iko zvino hapana chabudirira, hapana chiripo, hapana chiri kuitika, vana veZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo, vari kuramba vachingotambura. Asi unoona munhu anozviti president ari kupemberera kuti tanga achabvisa nguo achipemberera kuti pataurwa nyaya yemasanctions ototi zvinhu zvafamba muZimbabwe, ivo vana veZimbabwe vachitambura kudai.
Saka kana makatarisa rwendo rwavohu, chamunoona chakabuda chiri nani chinobatsira vana veZimbabwe ndechipi?
Hapana, 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 hapana. Imari yakatambiswa mukatarisa vanhu vavanenge vafamba navo vachienda ikoko vachigara mumahotera vachiita sei, ndiyo mbiri yavo, ndozvatinoziva. Kana vava kutaura kuti pane chakabudirira, chakabudirira nekuti vakaenda vakanotenga hembe, vakanoita shopping, vakanoita sei, vakafamba nemaprivate jet, vakadya mari yevana veZimbabwe. Asi tauya kuvana veZimbabwe chaicho, hapana chatiri kuona. Tati isu tinoda kutanga taona zvinhu zvichinja munyika, upenyu hwevanhu huchichinja munyika, maroads achigadzirwa, kwete kugadzira nesimende zvavanoita zviya zvinenge zvichikwatanuka mangwana vabvapo votanga kufamba mbiri vachitaura kuti maroads ari kugadzirwa. Tiri kutaura kugadzirwa kwemaroads chaiwo atinoona kunana Botswana, atinoona kunana South Africa, nana Mozambique chaiwo. Ndo zvatoda kutanga taona izvozvo, tochizotaura kuti vagona vaMunangagwa re-engagement program yavo iri kuenderera mberi. Patiri pano hapana chatichachinja.
Avo vanga vari sachigaro weCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Bazi rezo utano laka zinisa nizuro kutivanu waviri waka fane chuhere cha COVID-19 mnyika yose asivangwe wanu mazana manane wafumpa mwe 409 waka batua nechuhere ichi nizuro wakare izi zaka sita uwanduwe wanu wafane chuhere ichi mnyika yose pazu uru zishanyo zine mazana matatu anema kumima sere neva sere 5388 ukuo vanu wabatu wanechirweleche COVID-19 kufazwa chatanga vava zuru mazana maviri anema kumima tatu nesitatu zine mazana mafumbamwe nema kumima sere 233,980 kushika pa kupera kwezu wane zuru vanu wabaye wanombaye kutanga yukujivirira chirweleche COVID-19 wakange wawe mamiru enumana ane zuru mazana matatu nema kumima na ane mazana matana tu nema kumima tatu 4,340,630 Vabaya wanomba zosembiri vave mamiro ni matatu ane zuru mazana matatu ni makumi mane mwene zitatu zine mazana ni makumi matanatu ni wasere 3,373,168 ukuo vabaya wanomba ya chitatu vave zuru zana ni zishanu zine mazana mashanu ni makumi mane mwene 105,570 Urumende inoti ine urongwa wekubaya nomba ya COVID-19 vanu mamiro ngumi kana kutishu kamu makuima tana tuku vamuzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Chichakadero, urumende yakazivisa nezuro kuti chirongwa chekubaiwa kwa vanu nomba yekudzivirira COVID-19 chiende swewo kuvana vane makore ari pakati pegumi nemaviri negumi nemashanu mushure mekukomekedzwa nenyanzvi dzehutano hwevana. Izi ziruku ya panguwa iyo huwandu huwebana varimu zukoro varuku batuwa ne COVID-19 uri kukwira. Mukuzeanya iyi jonga kande miriwe Studio 7 abata vaimbewe guruko tarezo utano Dr. Henry Mazorera.
Chandinona chakakosha padano ratura ne urumene ndizo kuti varikuti vatura decision yokubaya nomba vana varipakati pe 12 ne 15 years vachishandisa unyanzi we science wapiwa ne Pediatric Association of Zimbabwe iri kuita nezve COVID-19 vaccination. Izvo zvakanyanya kukosha zvokuti izvo mapoliticians edu ava achitora madecisions anenge akatsigirwa nescience kubva kunyanzvi dzemufield iyoyo. Saka tinozvigamuchira. Chatiri kudawo isiso neZimbabwe ndicho kuti unyanzvi hwescience hwacho kangaupublishwe nespecial COVID-19 vaccine group yacho. Isiwo tionewo hazvina kungokwana zvokuti cabinet iti tine unyanzvi hwatapiwa ne Pediatric Association of Zimbabwe. Zvinongopublishwa waka vanhu vese voona unyanzvi hwacho kuti gutsikane. Ndozvinhu zvinoitisa kuti tibvise vaccine hesitancy muvanhu izvozvo.
Dr. Henry Mazorera vari parunhare kukadoma naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Bambirina idi aiwa kuno tukufara ugowera kuno ugowera tukufara chaizvo.
Yaa
iri kuita zvinopiyevhu zvinodadisa zvari kuita ndikuzoona iri kusimudzira nyika. Ikuno kubhowera vakatiisira dhamu hoveta kubata nzira vevari kugadzira. Aiwa tinoti kusvika 2030 memuchipo munhara idhi rambai makadaro tiri kusikurudzira semayuti.
Maswera ziba Studio 7 ndokwazai mose vashamarara ini nhangu chinango changu chingori pakuti vanhu vachavhotera ZANU-PF vachavhotera seiyo vakanzi pakapinda munangagwa vakapuwa 90 days. Vakanzi 90 days zvinhu zvinenge zvanaka. Saka izvozvi zvaane makore mangana aripo hapana kana munhu wanamboshanda oona munhu aramba achiramba achivhotera munhu akadaro kufunga here ikoko kufunga here. Iwe wakambopuwa 90 days oramba futi uchinzi tivhoterei for another 5 years futi pasina kana munhu ari kumboshanda pasina kana chii vanonga vamuke mani atenda zvao.
Ivo vamunangagwa vanotaura kudaro kuti chanisa hasi akatonga ndivo Mwari here? Mwari ndiye anosarudza munhu anodiwa ingawani ifaro chaiyo akanga achiti vana veIsraeri hamufima kabuda muchicha kubatei kusvika imaita nhapa dzangu kusvika mafa nezvizukuru zvenyu. Asi Mwari akazongovavhurira wani vakabuda. Ngavarege kutaura mashoko anorwadza kudaro nokutambudzika kuri kwatiri kuita. Tiri kutambudzika wee muno munyika muno tatambura vedu wee. Ngavamboregawo mwana wechidiki uyu ambopindawo timboona. Kana atadza tinongodzokora zvetinodzoka. Inga wani vese vana Malawi, vana Zambia vese vakachinja wani. Iwo ndo vanongoda kuramba vari pazvigaro nei. Nokuti ndo vari kuguta nemhuri dzavo. Iye zvino nyika yese inongova vana vamunangagwa nevana vachiwenga ndo vari kungodya vega. Asi hamufungiwo vana veZimbabwe. Saka kuda kwenyu kwamunoita Zimbabwe yachindokupa. Tibatsireiwo, tibatsireiwo vedu vabereki, vabereki ndimi matikuvadza vabereki vari kumamisha uko. Chinjai maitiro.
Makadii vashamari vestudio 7. Saka kungokutendai nebasa ramunoita nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndaida kungotaurawo zvangu semaonero ndakaita pane musangano wakaitwa president wedu Nelson Chamisa. Teri kozoita wakaitwa navo vanozviti ndivo vatungamiri veZimbabwe wepoe vamunangagwa. Zvakaratidza pachena kuti vachamisa vane unganirwa nevanhu. Zvino vamunangagwa vanounganidza vanhu. Saka dzara nero vane chimuta tiri kunyepirana. Sorry, ndinoda kubvunzawo kune avo wakwadhaga wakafenda kwamutara waya kuti vakunzwa sei vazviti hanyu vashamari vestudio 7.
Ini nyaya yangu iri pakuti tichikura tinenge tichingonzi tisu mapresidendi yamangwana. Ko iko zvinezvi vamunangagwawo aiwa ari kuramba vari pachigaro vachitadza kupa isusu mukana wacho iwo wekuti chiti chitonge nyika yacho. Kana vanhu vachitikurai timi mapresidendi yamangwana wai vari kuramba vari pachigaro ipapo. Ngavatipe mukana nyika itongwe zvakanaka uye zviri pajekerere. Wana hatina mabasa taakutidza nyika tichienda kudzimwe nyika kunotsvaga mabasa. Saka ipapo panoda kuongororwa zvisingaiti ndini tainashi paPretoria.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 sangu ndinonzi James Zanai. Ndinoda kungoti ndiyambira vanhu vezanu vakaona Yellow Sunday zvayanga ikaita musi wa 20 February President Nelson Chamisa vachiparura chirongwa chemabielections ikavazinzisa mushure mekunge vakanga vakablocka vakaita everything vakaindorambidza vanhu kutakure mabhazi kuita sei azvakashaya basa. Chikunzo chandaa kutovapa vanhu vezanu ngavasaronga yekuti tinokunda Chamisa sei, ngavatoti kuti tingamuriga sei kuti asapinda muhofisi. Ndizvo chete zvavatosarirwa nazvo kwezvo kuti vangati vanokunda triple C misike yellow machine haimisike. Uyezve ndinokumbira vanhu vezanu vasawanga kuti vachitinyepera marodzi avakuti vari kugadzira ndaapi. Uye vachiti makansela nemaMPs eTCC hapana zvaari kuita. Vangazviita sei vari vaikondrora mari? Ngavatipe mari, vavhure mari, vopa mari makansela nemaMPs eTCC vaone kuti hapana zvinoitwa here. Ivo ndo vakasunga mari. Vanotaurira vanhu kuti onai makavhotera vanhu veTCC hapana development yavakuita. Uye vanhu vezanu havafani kuwanika vachitipromisa kuti tichakuitira zvakati. Ndivo vari mupawa, ngavangoita kwete kuti tokupromisai kana tahwina 2020 tokupromisai tichaita matitle deeds tichakusakireta mabasa. Aiwa, ngavangozviita. Ndivo vari mupawa, ndivane kontroro yezvisi. Tatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden atemera zvirango panyika yeRussia mushure mekupinda kwayaita muUkraine uye kutambira kwayo matunhu maviri ari kurwira kuve nyika dzakazvimirira kubva kuUkraine. izvi zvinotevera Germany yavhara mbombi yemafuta inobva kuRussia ichienda kunyika dzemuEurope. Vachitaura nevatori venhau vaBiden vati zvirango zvavatemera Russia ndezvekutanga vachiti zvimwe zviri munzira. Tabata vanoongorora zvematogero enyika vaDan Moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Situation iri kuUkraine ndeyekuti Putin president weRussia vadecida kuinvata nekuinvata kwacho apinda nekuterritori iri kueastern Russia. Inonzi Donbas territory, territory ya gara iri pahondo. Kune maseparatists anogara imomo arikurwisa Ukraine vachiti iwo havadi kuva part of Ukraine. So Russia ndiyoyanga ichiva supporter nema arms ne training nezvinhu zvakadaro, but zvatikuona manje tikuona Putin musi wemande akadeclare kuti materitory iyoyo ya independent manje, they are now independent states, and therefore abva atanga kutumira masoja ake achiti iwo mapeacekeepers ngapindewo muregion iyoyo aite peacekeeping. But United States nemamwewo mawestern countries nenato vari kuti iwo invasion, because haungapindi muterritory yeneighbor wodeclare kuti certain sections maregions are independent from neighbor yacho. Saka ndosaka taona masanctions aisiwa aya naBiden.
VaBiden vaita masanctions akadini?
Well, akakosha acho atikuziva ndeyekuti vaisa masanctions pamabhenki maviri eRussia. Mabhenki yao mabhenki mahombe chaiwo ane maassets anofura 8 billion. Saka that means kuti mabhenki yao achakwanisi kuita business neAmerica, and I think Europe also yabva nayo yavhumirana nazvo izvozvo. Imwe mamwe masanctions acho ndiwo avari kutageta maelites avanoti maoligarchs nemafamilies avo. Saka ndofunga maassets avo naivo atofriziwa, so that means kuti havachakwanisi. So basically America zvayaita ndezvekuti ivharire Russia kuita any business financial business transactions, ndetikunzwa kuti kune mamwe futi masanctions ari munzira Putin akaramba achiita zvaari kuita zvo.
Muchokuona kwenyu Mr. Moyo, masanctions aya angatora nguva yakadini kuti vanhu vokuRussia kuti Russia itange kunzwa kurwadza?
I think it's going to be immediate. I think vakutotanga kuwanzwa, because panototanga ne usually kunotanga ne stock market, because the stock market haifariri kunzwa zvinhu zvakadaro. Tikutoona even kunoku kuUS zviri kuitika kuRussia zviri kutoafecta stock market yekunoku, yadonha for the fourth day in succession since nyaya iyi yakatanga. So you can imagine kuti kuRussia it's even worse, because now that means kuti kana stock market yaafektiwa ufumi wenyika unobva wadzika, because kunenge kusisina value for maassets avo, because most of them macompanies ari kuko anotodependa on marelations aanawo nenyika dzekunze. Tanzwa futi nekuti Germany yabva yati haichaenderi mberi nedeal yanga iri on the table yenatural gas pipeline yaifanira kusupplya Europe negas inobva kuRussia. So zvese izvozvo zvinobva zvatoafecta economy immediately. Tanga kuona zvinhu zvakuoma kuRussia, maprices ezvinhu akutanga kukwira, and then zvichatanga kurwadza macitizens, of which vana Biden iye angati iye masanctions aya vari kusaya kuti asaafecte macitizens, but eventually ndo zvinopedzisira zvaitika.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano eElection Resource Center neZimbabwe Election Support Network anokurudzira kuti vatori venhau vasaisirwa zvipingamupinyu mubasa rekuongorora sarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels rwatotanga kuunza mapudzi. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana chakabuda chinobatsira vana kana zvizvarwa zveZimbabwe. America inotemera zvirango paRussia tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.